Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino yi Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri mutsi wechina mbudzi 14, 2019. Makateera Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu mutirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi afambe zvakanaka vanhu vane
gurukota ruzvemari vamutsuli Ncube vanotura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS.
Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure nokuti utsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusunga kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru.
Makore maviri akwana nhasi mushure mekunge mauto apindira munyaya dzezvematongerwo enyika achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi akanga akakomberedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Chikwata chemaWarriors chosangana nepana mangwana makwikwi e2023 Africa Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutsuli Ncube vatura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS. Bazi rezveutano richipiwa mabhiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvekurima rapiwa mari inoita bhiriyoni rimwe chete rine mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora. Kuitiwo bazi rezvedzidzo yepasi richipiwa madhora mabhiriyoni masere ane mazana mashanu emamiriyoni. Mubhajeti ravo muzvinafundo Ncube vaziisawo kuti mari inotambirwa nemushandi inenge ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora mazana manomwe kuenda pamadhora zviuru zviviri. Danho rinonzi nevamwe richaitawo kuti vashandi vange vaine cheuviri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vanoti vanofara nebhajeti regore rinouya iri raparurwa nhasi sezvo rakanangana nekuendesa mari kuvanhu nekumabhizimusi. VaZembe vanoti bhajeti regore rino ranga rakanangana nekutora mari kubva kuvanhu, izvo zviri kuita kuti veruzhinji pamwe nevemabhizimusi vatambure. Hurumende yakambenge ichitarisira kushandisa mari inoita madhora mabhiriyoni makumi maviri nesere mugore rinouya, asi gurukota rezvemari rakazozivisa kuti vakanga vakwidza mari iyi nekuda kwekushaya simba kuri kuita mari yemunyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navaZembe pamusoro pebhajeti iri.
Chekutanga ndechekuti vamutsuri Ncube mukutanga kwavo kuparura bhajeti ravo vanopangidza ivo kuti vari kuziva mamiriro aita zviro kuti zviro hazvina kumira zvakanaka pari zvinoizvi. Nyaya dzezveupfumi, nyaya dzemabasa, nyaya dzeuto nemamiriro enyika munyika yedu yeZimbabwe. Pabhajeti ravo ravaita iri vari kuwedza kuti vangaite kuti zviro zvive nani here. Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi angaitwe sei kuti mabhizinisi afambe zvakanaka vanhu vawane mabasa. nekuti vanhu vave nekurarama utano hwakanaka neupenyu hwakanaka. Saka ndo chekutanga chetinofara nacho chekuti vachinga zvichireva kuti vateerera kutaura kwatakaita kuti kuti zviro zvifambe zvakanaka, itai kuti mabhizimisi afambe zvakanaka, itai kuti vanhu vave nemari, itai kuti bhajeti renyu rinangane nekudzikisa mari dzinodikanwa nehurumende mukufambisa hurumende, nekuti hurumende yedu yakakurisisa.
Ko zvamunopokanawo nazvo mubhajeti iri?
Tisina kunyanya kufara nacho zvikuru pabhajeti ravo here, ndechekuti vangotaura kuti pachatorwa zvinhano zvekuti makambani ehurumende aoneke kuti aongororwe nekuitwa restructure kana kuti reform yavari kutaura iyi, kuchinjirudza mafambi avo nekuti anofambiswa sei. Zviro zvanga zviri kungotaurwa, asi hapana zvinangwa zvavanyasa kujekesa kuti zvichaitwa sei, nekuti tiri kungoona makambani aya akangoita zvaakaita achingotora mari dzakawanda kubva kuhurumende zvichiwa mutoro uripo unoita kuti vanhu varemerwe nenyaya dzematax. Ndo zvaita kuti vasakwanise zvakare kuti vadzikise matax akawanda.
Kupa mari dzava pakumapazi ehurumende munoti?
Kune mapazi ehurumende anokoshesesa nyaya dzezveupfumi. Yekutanga ndeyekuhealth. Nemira akaita nyaya dzezveutano parizvinezvi. Tichiona madhokotara, vashandi vemuhealth havana mari, tikaenda muzvipatara zviro zvese zvaparara, munhu unototsvaga mishonga yako. Ndo changa chichikoshesesa zvikuru zvekuti ingadai vapa mari yakawanda kunyaya dzezveutano pamari yavapa ivo. Mari yavapa kuutano hainyasi kukwanisa kuti nyaya dzezveutano zvigarisike munyika yeZimbabwe. Chechipiri, mari yavapa industry inokosha iri iyoyo, kuti ndokunobva mabasa, ndokunobva zviro, kuti zviro zvinyase kufambirira mberi, haina kukwana zvakare, yakadziderera zvikurusa. Mari yavapa kueducation haina kunyatsa kukwana zvakare, ingadai vawedzera pamari dzavapa ipapapo kuti maministries ivayayo anyase kumira zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Valakson Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Nasi akwana makore maviri mauto azivisa nyika kuti ainge opindira munyaya dzezvematongerwo enyika, achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi aaiti akanga akakomberedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makore maviri aya bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana chatichashanduka munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Nhasi kwakwana makore maviri mauto atora nhepfenyu reZBC achizivisa kuti ainge opindura munyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza navasivisiso mwoyo, avo vakazivisa veruzhinji paterevhizheni kuti vakange vachida kubvisa matsotsi avaiti akanga akakomberedza vaMugabe, izvo zvavanoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi sezvo vaiti uori hwainge hwatekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa nhengo yeZANUPF uye vari mumiriri weHarare South muparamende vatongai Mnangagwa vanoti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kushanda zvakasimba kupedza uori munyika, zvavanoti zvichaita kuti upfumi hwenyika husikire.
Panguva yatiri nenew dispensation muri kuona mahigh profile individuals vari kubatwa, izvi vamwe vakatovharigwa vachitongwa vachionekwa pachiratidza kuti zvachinja. Panguva ino anenge anwa nemhosva anofanira kubviswa. Old dispensation on anger they would get away with crime, but now zvinhu zvachinja. Tada kuti nyika yedu iende forward. Corruption iri kuuraya nyika yedu, saka we must fight corruption sekutaurwa kwemukuru wenyika president.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende vavanoti vari kuita uori hwakakomba, sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chaive chekubvisa vanhu vaiita zveuori. Pari zvino hurumende yava Mnangagwa yasunga vaivo vagurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira ichivapomera mhosva dzeuori, uye nyaya iyi ichiri mumatare. Nekune rumwe rutivi, Commission inorwisa uori, ye Zimbabwe Anti-Corruption Commission, inotiri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muofisi mavamunangagwa, vajora mugumbo, panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani ye Zimbabwe Airways, pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwavamugabe, vaimbova gurukota, Vasameo undenge, vari mujeri mushome kwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori. Vamwe vanonzi vari kuferefetwa, ndivasevhi yakasukuwere, nava Jonathan Moyo, asi vaviri ava vari kunze kwenyika. Asi vakadzere, vanoti zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi, kupedzera matombo kuzvidD idzo njiva dzichauya.
Ina ndione kuti kusungwa kwa mai mvumira na vajora mugumbo kunotaridza izvo kuti vamunangagwa vari kurwisa uori chaizvo. Nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe uori waone makore akawanda uchiitika. Saka hatingati uori unotanga nekuguma pana mupfumira nagumbo. Uori wakawanda wakaitika unotochikisa chaizvo ende uye zvevanhu vakaita uriwo vanotozikanwa asi hapana zviri kuitika. Saka chatiri kuona ndechekuti mupfumira nagumbo dzinongova hove diki. Iyo makarwe achingotenderera murwizi. Saka kusvikira tazoonawo pachibatwa makarwe chaiwo chaiwo ndopa tichazotangawo kutenda kuti zvechokwadi uori uri kurwiswa. Asi pari zvino iko zvino isu semagweta hatina chatinoona chatingakwanisa kupembedza pane zvaitika pari zvino.
Munyora anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vajacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vamunangagwa muutongi zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema chema kuti dzinobirirwa nezanu PF.
Takapembedza ng'angane inobata mai zvakaitika muna mbudzi mwako wakapera uku kutukana kwembudzi nyaya yesarudzo dzenyika yakaramba yaka zinyirirwa yakaramba achingori masanga hapana chakachinja. Vanhu vanochityidzirwa, vanhu vanotengwa nekupuwa chikafu, mari dzavo dzanoverengwa pachimuhande hwande. Zvanenge zvapinda nezvinobuda zvinhu zvakasiyana. Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure nokuti hutsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru nematongero ari kuitwa Zimbabwe. Pachiripo tiri kungotaura kuti rusununguko ruri mberi, hapana chati chabuda.
Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera, vamunangagwa vanoti vakahwina zviri pachena, sezvakataurwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, izvo zvakatsinirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court, nyanzvi dzematongerwo enyika, uye vari gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa mazinga, vanoti kunyange hazvo hurumende yavamunangagwa yechigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende, ndiko kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. Vamazinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira.
Chakakosha chinoita kuti zveupfumi zvezimbo zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati meZimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu veZimbabwe vagere zvakanaka. Ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa. Ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Izvozvo zvakakosha, ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka.
Vatonga emunangagwa vanotiwo kunyange hazvo veruzhinji vari kutarisira kuti zvinhu zvichinje munyika munyaya dzeupfumi, kuvandudzwa kweupfumi kuchatora nguva kwete zuva rimwe chete, vachiti zviripo zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa zvinoratidza kuti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwave kuzogadzirisika.
Paro kwati kuita izvizvi, there's a lot of development kumagetsi, kwakawedzerwa magetsi kukaripa kuhange kuri kuwedzerwa magetsi, maroads edu infrastructure yedu ari kugadzira. Zvavari kuita president vari kugadzira nyika ino yekuti irarame kuinda mberi, zvinoindika mberi kwete zvinongoitika nhasi uno. Saka zviri long term zvavari kuita.
dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima, kumutsidzwa kwemaindastiri pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika, uye kuona kuti uori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende. Nekune rumwe rutivi, dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vamunangagwa vakaita nhaurirano navachamisa avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Budget raturwa mudare reparamende negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube rikuratidza zvekare maonero akasiyana panyaya yekuti nyika yotora gwara ripi chaizvo panyaya yezveupfumi. Vebato rezano PF vanoti budget raturwa navaNcube rakanaka chose, asi vebato reMDC vachiti kwanga kuri kupedza nguva kuteya nzou neriva. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West 7 abata mumiriri wemakonde muparamende vari nhengo yezano PF vakaende nesiparadza, uye nhengo yeparamende vari sachigaro veMDC Muzvare Chawita Kumalo. Blessing atanga nekubvunza Muzvare Kumalo kuti sei vasina kuenda kudare nhasi.
Isu sebato reMDC nhasi takonewa kuti tiende kuparamende nemhaka yekuti tina vatevedzeri vedu vanobva kumash east maite kunational gede vakaita tsaona yemotikari. Tese toziva kuti nyika yedu mazuvano njodzi dzemugwagwa dzawandisa. Saka tatamirira kuti kuitwe mapostmortem. Saka wangusina madhokota akazowanika dhokota. Saka tikazoudzwa nehama kuti no vakazovhenekwa, saka vakutovigwa nhasi vanga vari 2. Saka tatabva tamhanya kuti tinovaviga ikoko, uye tabva taudza spika weparlament nenhau iyoyo kuti ndopa tapinda ipapo.
Touya kwamuri Honorable Paradza, manga muri mudare reparamende, maona sei zvaturwa navamutuli Ncube?
Bajeti isu sebato riri kutonga tichaona bajeti yavamutuli yakanaka zvikuru, nokuti iku yapa mari kuvarimi kuagriculture, kuministry agriculture, yapa mari kueducation. Zvanyanya kutifadza ndezvekuti iye zvinezvi vana vechisikana vaya vaakupiwa anonzi muchirungu masanitary wear pachena kubva grade 4 kusvika form 6. Saka izvozvo zvatifadza, ende vazobva vataura futi kuti masanitary wear aya vachanga vachimauvinza kubva kunze kwenyika anenge achipinda asina mubhadharo waanoita inonzi muchirungu duty free. Saka izvozvo zvatifadza. Tozoenda kune ini kwangu kwatifadza ndekwe maembassies edu ari kunze kwenyika. Vamutuli vavapa mari inosvika kuma 270 million 280 million yekuti vagadzirise dzimba dziriko kwatinoti maembassies edu kuti dzinake dzionekwewo zvakanaka ikoko, kuitira kuti kana tichitaurawo nevamwe vanenge vachiuya ikoko zvinge zvakashambidzika, nokuti iye zvinezvi dzanga dzaparara. Ndochidzokera kunyaya dzedzidzo, vapa futi mari yakanaka kubato redzidzo dzepamusoro kuitira kuti ministry yehigh and tertiary education neinnovation iite iise mari kune anonzi mainnovation hub.
Honorable Kumalo, munofunga kuti zviri kutaurwa izvi zvinozadzikiswa here?
Isusu muno muZimbabwe taneta nekunzwa nezviri kutaurwa izvi. Tazodai, tichadai, tomirira, toona wanika hakuna chiumi. Ngatidzokere kumashure apa. takaudzwa kuti kuchaita kuchakreta majobs 3 million vakapinda vana vaparadza vakatora nanhasi hakuna 3 million vakazouya mavenda shuwa vedu we mungamhanye muchitiudza kuti mafara kumaembasi mazodini duty free mapedzi duty free mapedzi a pasocial contract yatakasaina seZimbabwe matrade unions government and employers yatakabvumirana tese tikasaina takati isusu tinofanira kucreata mabasa muno muZimbabwe donje rorimwa hakuno rairimwa muno kune makampani ari kukonewa kuti ashande because havana mari heyo takunzwa kuti duty free saka makunotenga masanitary iwe kune dzimwe nyika isu tichiri madonje kuno saka tiri kuti yeduwe taneta nekuti ticha takuda kudya tahwa nezhara kwakaita kadhetishipu manje manje matechari muno zvichinzi vana vanotambura vaya vachapuwa vachatora mari iyo vobhadha kwamasizi ndakapedza nguva ndiri mupaamenda pa ndichihukura kuti vana vakudzingwa vana vada kunyora maexams vane zvikwerete zvikanzi hazvigoni kuti munyore motodhipeya kusvika mabhadhara zvikwerete asi kwangu nekadhetishipu motarisa kadhetishipu yacho vakawana kadhetishipu ndo vanhu vana vasingatamburi saka tiri kuti veduwe tichaguma rini tichinyeperana izvozvo vabudisa mari kwabuda mari yee mari musacheme yabuda hakuchina kana sendi yazara kublack market kumabhengi hakuna kana sendi pachiblack market ine mari itsva tingaite nyika yakadaro here
vaparadza
yenyaya yekuti kune mari dziri kubuda mubhengi ndazitaura ini nhasi mupaaramendi tatoita chisungo mupaaramendi chekuti toda kuti reserve bank iongorore nemapurisa kuti mari iyi yakabuda sei ichienda mustreet nekuti ndo zvinokanganisa yatingati muchirungu financial sector banking sector yedu confidence kuvanhu inorasika nenyaya iyoyo saka kune statement yatobuda kuti bank ichiti mari iyi yaonekwa kunzi yakabhura imwe bank rinonzi Ecobank saka vanhu vacho ivava vari kutongorwa nemapurisa ende isu muparamendi hati paramendi inofanira kuziva kuti chii chakasaka tati vamwangunya vauye kuzoudza paramendi kuti zvakafamba sei kuti mari iyi ibude inde mustreet vanhu mabhengi achipa vanhu masirivha pane kuti ape vanhu mari chaiyo chaiyo yemapepa
avanga vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vari nhengo yezanu p f vakaindinesi paradza vashara vari parunari muHarare manzwa zvakare kubva kunhengo yeparamende varisa chigaro webato remdc muzvare tawita kumalo vanga vari parunare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika
taura namukoma trust kubotswana
taura
so maoni angu rangu inini on my own side I don't think there's a change actually things have gone worse from where they were
sei muri kudaro
right now tikutarisa pange paine inflation that particular time and up until now inflation yakawedzera the graph yacho kutongora chena musoro ano grad drop down so stabilize so kunza vo fewer dai kuri nani now is even worse
saka imi mamune hurongwa here wokuti muchada kudzokera kumusha takatarira makore maviri apfuura uyezve munofunga kuti munogona kudzokera
pakatodzi paya mudhara wedu abva pachinzvimbo masoja achiti no maybe ndiangari like a stand block vanga chitoranzazvo taida kutoti zvizvanake please now we got the bomb even my friends some of them vakatovhara makambani kuno vatengesa zvinhu vakaenda kumusha only that I said guys you know what you never know what will happen let's wait up until elections then you see like that was my suggestion after elections I'll go back home if things are fine saka tione hope kuti tinobatsira nesu kuwandudza upfumi hwacho tiwei
tarisa yedu kuti mawarriors mangwana achange achitamba nemazebras ikoko botswana
chinange zviva kundifarira kana ichitamba nemazebras zebras mupfii waya tambo chazimbabwe saka tameno kana yakaimprove saka I got a hope that it will
munesco ipi
My prediction is 2-0. So that's why I thought that I'm so na maybe no atro mbosi mona abroad no no matsaga zanado agado I mean agado jana.
Osasta wangu imagela sina kamba oyarutamba ku UK.
Ako ana combination ya kana kapa bosi ni agi atimu na iye.
Sma se magadi. Aiwa atiri watombo kanti yuda imimapi wamkana kutichimbo itai kuti musandre zinu kuingo wa ino imizi jamai gaziri.
Jamai gaziri ba nchini kusrae kwaanga kuchika ba. No, but as everyone, like I saw the most better, so I've never been at the executive. Who are now told you it's so profitable that it's saying, my good out at this one of Bakatokin Road. Yes, yes, Bakatanga is also that we want a police me and Urmen the guy in the Urmen the Ramnanga. Then they like to come to the nation. Something I'm living. When I talk to our Audi, Father Pavlos, I would see that I can die. But you both carry out the chair of the van.
He needs any marvelous in Slanganya, who he and did him Washington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemaWarriors chanonokerwa nemutambo wacho we2023 Africa Cup of Nations uyo chiri kusangana neBotswana mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mofaro uri mukamba yemaWarriors hautsanangurike zvekuti vakomana ava vanonokerwa nemutambo wavo wekutanga we2023 Africa Cup of Nations nemaZebras ekuBotswana uyo uri muNational Sports Stadium mangwana. Maneja wavo vaWellington Mpandare vanoti mukamba mune manyuku nyuku zvekuti vatambi ava vane nhomba yekuda kupinda munhandare kunokunda vaine chinangwa chekudzokera zvekare kumafinari eAFCON.
Iwi mukamba hapana zvakaipa zvakasirimo zvakangotarisirwa nevakomana nezvokuhwina mutambo wedu wechishanu uyu neBotswana. Vari kutarisira kuti vadzokere futi kuAFCON semaitiro avamboita maAFCON apfuura mairi esaya. Saka vakomana vari kuda chaizvo chaizvo mutambo uyu, vari kuda kuratidza makochi nekuti Joy Antipas inguva yake yokutangawo kuti atambe maAFCON qualifiers. Wakomana wasa kuratidza ukochi munyowani kuti aiwaka hazvina basa kuti makochi akachinja but iwewo uripo.
maWarriors ari kuda kugadzirisa kunyadzisa kwavakaita ma2019 AFCON finals Egypt, uko akadzoka nepoint imwe chete kusanganisira kuzvamburwa 4-0 kwaakaita neDemocratic Republic of Congo. Aive murayiridzi wechikwata ichocho Sande Chidzabwa akasiyiswa basa panzvimbo yake ndokuitwa Joy Antipas uyo ari kuziva zviri kudiwa pamutambo neBotswana. Antipas aunganidza vatambi veZimbabwe vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Aston Villa kuEngland, Captain Knowledge Musona abva kuAnderlecht kuBelgium, Marshall Munetsi weRheims kuFrance pamwe naKama Biliers uyo ari kushura mare kuKaizer Chiefs South Africa. Biliers anoti vachatamba nepese pavanogona napo kuitira kuti vabudirire mumutambo uyu.
Tange tichitamba mutambiro vanenge vakatitarisira uchave uchiita kuti nyika yetu ingashara. Tichazama nepasi kugona kuti tichishanda nesimba.
Mumwe mutambi weMaWarriors Ovid Karuru anoti veruzhinji ngavauye kuNational Sports Stadium kuzofara.
Tine maplayers tinovavingidza kuti tichakunda mutambo tikwanise kufadzana nesavasapota, nokuti kana ivo vasipo hatikwanisi kutamba matambo atinokwanisa kuita, asi kusapota kwavanotiita ndiko kunotipa kuti simba rekuti tikwanise kukunda mutambo zvakatarisana nemuzvishanu.
Asi maWarriors atasara nenjodzi yekuti vangangoshandisa mbatya tsaru mumutambo uyu mushure mekunge mbatya dzavo dzakabva kuEngland idzo vari kufarira kushandisa mangwana dzakabatwa nevebazi rezvemichero reZimra. VeZipa vatora svondo rese vachifamba-famba kuti vabuditsirwe mbatya idzi vachiti ivo sezvo dziri dzechikwata chenyika hadzifaniri kuripiswa mutero wekupinda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. gurukota rezvemari vamutori Ncube vanotora muparamende bajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele.